Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefe yura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare. Manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 26/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanoshanda nekanzuru yeHarare votadza kurasa marara mupomona zvichitevera chibvumirano chakonzera kutaura chiri kusungira kanzuru kuti ibhadhare mari inosvika mamiriyoni mazana matatu $300 million kukambani yeGeorge Nix BV iyo iri kuda kubhadharwawo zviuru makumi maviri nemaviri pazuva kana kuti $22,000 kana poraswa marara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopeta musangano kuWorld Economic Forum kuSwitzerland. Sadunhu Veremu vaLevison Chikutu vekuChilonga kuChiredzi vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeClean City iyo yange iri kutakura marara muHarare yambomira basa iri zvichitevera danho rakatorwa nekanzuru rekupa nzvimbo yayo inorasirwa marara yepomona kukambani yekuNetherlands yeGeorge Nix BV iyo inoshandisa zita rekuti Pomona Waste Management. Kambani iyi yabva yakwidza mari yekurasa marara kupomona izvo zvave kuomera makambani akawanda. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muchiziviswa kune veruzhinji, Clean City iyo yange iri kutakura marara kubva kumakambani nemimwe misha inoti yakamira kutakura marara kubva nezuro zvichitevera kuchinja kwemafambisirwo ebasa kupomona. Clean City inoti kukwidzwa kwemari kupomona kwakanganisa basa ravo rekutakura marara sezvo vazhinji vavanotakurira vasingakwanise mari dziri kudiwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wekambani iyi vafungai mandivhei kuti vatitsanangurire zvakawanda pamusoro pedanho rekambani yavo sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuru werimwe remasangano anomira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti kupinda kwekambani yeGeogenix kupomona kwakwidza mitengo yekurasa marara uye zvinoreva kuti makambani ange ari kubatsira kutakura marara anorasikirwa nemari yakawanda akaramba achiita basa iri. Vashumba vati vanonzwisisa danho reClean City vachiti rinoita kuti kambani isarasikirwe nemari.
Izvi zvinoremera wagari, zvinoremera Clean City nemamwe makambani ange achibatsidzira kutakurwa kwemarara. Zvazvinorewa ngezvekuti Clean City zvayatoita yaita zvinowachengetedza sekambani kuti wasabrokeswe nekambani isina zvayainvesta kuwandudza Pomona dump site.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mune rimwewo sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nemakambani anotakura marara muguta zvinoratidza kuti urongwa hwekupomona hwakaitwa pasina kutaurirana pakati pevagari kanzuru nemakambani aya. Vati kumira pave kuita makambani kutakura marara kunoreva kuti marara achawanda muguta.
Tikagara tataura tichaudu muchaona tingati vanhu vave kurasira marara pese pese, makambani vave kurasira marara pese pese, uyezve tichaona nzvimbo dzinogara vanhu marara ave kuramba achiungana nechikonzero chekuti vanenge vasina mari.
Mukuru wesangano reCommunity Water Alliance vaHard Life Mudzingwa vati zvingave nani kuti chirongwa chekupomona chimiswe kuti guta risarasikirwe nemari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora ekuAmerica US$300 million mukati memakore makumatatu anotevera sezvakanyorwa muchibvumirano ichi. Pasi pechibvumirano ichi, kurasa tani rimwe chete remarara papomona panodiwa zviuru makumana zvemadhora ekuAmerica. Vamudzingwa vati izvi zvinoshamisa zvikuru nekuti kanzuro yeHarare yaingofanira kuita izvi yega pasina kupa imwe kambani mari pasina zvayaita.
Isu maonero edu tinotoona sekuti pane vanhu vari kurya nedhiri. Nekuti zvibvumirano zvakanyorwa imomo zvinongoratidza kuti neprocesi yakaitwa kuti chibvumirano chivepo inongoratidza kuti pane vari kudya mari vane zvavari kuwana padhiriri. Nekuti data pasina, handifungi kuti chaizoita kuti negurukota rehurumende rinonogara pachi City of Harare rakamirira kuti paiswe rupawo rwekubata dhiriri.
Asi vaive vakabata matomu ameya weHarare pakasainwa chibvumirano chekupomana vaStuart Mutizwa veMDCT vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pane zviri kuitika kupomona, vachiti kambani yakatora nzvimbo iyi yeGeopomona mubatanidzwa wekanzuru hurumende nekambani yeGeogenics BV. Vabvumawo kuti mari dzave kunzi vanhu nemakambani vabhadhare ndidzo dzavakabvumirana, uye kambani icharamba ichishanda kupomona kunze kwekuti vamiswa nematare. Vamutizwa vaudza Studio 7 kuti pane vamwe vagari vakatoenda kumatare vachipikisa, uye pari zvino chirongwa chavo chichaenderera mberi kunze kwekuti vamiswa nematare.
Kungoti vanhu havo vari kuita nhungo dzekuere naagreement iripo, izvi zviri pachena chose. Zvakanyatsomiswa zvakanaka kuti titange tichimira sei tokupedzisira kanzuro ichawana mari eGeogenics vachawana mari pamaringe nekuzogovana kwatinge tichiita zvinenge zvabuda mubasa richaitwa pakomoni.
Patavabvunza nezvekumira basa kwemakambani akaita seClean City, vamutizwa vati ivo havangaregi kuita basa ravo nekuda kwekuti pane vamwe vari kuramba basa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumumiriri wekambani yeGeogenics muZimbabwe vaDelish Ngwaya kana kugurukota rezvimatunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Vamutizwa vati kambani yeGeopomona yave kutogadzira panzvimbo iyi, uye vati kana ikange yave kushanda zvakanaka ichange yave kubika magetsi anoita 25 megawatts kubva pamarara anobva muguta. Asi chimwe chiri kunetsa vagari inyaya yekuti chibvumirano chikanzuru chekushanda nekambani yeGeogenics chakaitwa pasingatevedzwe mutemo wematenda sezvinodiwa pasi pemutemo wePublic Procurement and Disposal of Assets Act. Mune imwewo nyaya, Rwanda yatanga kupinza basa varayiridzi vemuZimbabwe zvichitevera chibvumirano chayakaita neZimbabwe gore rapera. Varayiridzi vari kunyanya kudiwa ndeve Maths, Science neSocial Studies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sadunhu veremu vaLevison Chikutu vekuchilonga kuchiredzi, avo vari kurwira kodzero dzevagari vemunzvimbo yavo kuti vasabviswe pavhu remadzitateguru avo richipiwa kukambani yeDenderi inoda kurima sora remombe reLucerne, vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira kupandukira hurumende. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vetara vachikutu muzvare Rita Cherry chakauya vati mutongi wedare vamisheki munyaradzi vavabhadharisa mari yechibatiso inosvika zviuru zvishanu zvemari yemunyika kuti vatongo vachibva kuumba. Vati kuti vakasungwa nezuro manheru vakarara muchitokisi chechiredzi Central Police Station. Muzvare chakauya vati vachikutu vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wechikamu checriminal law codification and reform act nekukurudzira vagari kuti vapandukire hurumende.
Mhosva yavanga vachipomerwa incitement to commit public violence is defined in section 187 as read with section 36 subsection 1A. In criminal law codification, mutongi angari Mr. Mnyarazi veniita apiza mukoti akakwanisa kupiwa bail re5000 dare vari kuboka musi wa 29 June 2022.
Vachikuti vanonzi vakapara mhosva iyi musi wa3 mwedzi uno apo vakadaidza musangano pamusha pawamambo Chilonga ndokubva vakakurudzira vagari kuti vararidzire senzira yekuramba kubviswa munzvimbo yavakasiyiwa nemadziteteguru avo. Vachikutu varikuramba mhosva iyi vachiti vakatokokwawo kumusangano uyu namambo Chilonga vaJohn Bain avo vasina kuzouya pamusangano wavo. Vasati vasungwa nezuro masikati, vachikutu vakaudza Studio 7 kuti vari kushungurudzwa nehurumende nekuti ndivo vari pamberi pekurwira kodzero dzevagari kuti vasabviswe paivhu ravo.
Ichocho ichokwadi inyaya kutomika and I was knowing that kuti anytime they gonna come because vanenge vachida kuvharidzira kuti rudziro rwedu rwechichangana rushaiwe vamiriri rushaiwe utungamiri vakatarisa kuti utungamiri unofanira kubva samwe rozoti miririra kuno. So isusu tiri kuzvimirira isu pachedu serudzi rwechichangana tichiramba zvatinofunga kuti izvi hazvina kunaka isu, izvi hazvisi zvakaenderana nemararamiro edu serudzi rwechichangana because you can't say vanhu vakagara 8 days then you say ngavabve anytime hatigoni kuita izvozvo.
Magweta pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vasvoropodza kusungwa kwavachikutu nyaya yavo isati yapera mudare reConcord vachiti izvi kuzama kuvanyaradza. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights varivo vanomirira vachikutu munyaya iri muConcord vatendai biti vati zviri pachena kuti vachikutu vave kushungurudzwa nekumbonyikidzwa.
Zviri pachena vakuru vangu kuti vachikutu vari kushungurudzwa nenyaya yekuti ivo nevamwe vavo vakamirira vechichangano mafilemu echichangano vachirwisa ayo matsotsi anosanganisa Jean Dery ada kutora nzvimbo iyoyo kuti varime Rustan Glass neTsvaga Madiamond. So vachikutu is a human rights activist and is also coming from a minority group of the same Changani. So vakuti victimizwa nekuda kuprotekta kodzero dzevanhu.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevagari mumasvingo iro riri kubatsirawo vagari kuchilonga panyaya iyi remasvingo Community Advocates Research and Development kana kuti MACRAD. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa MACRAD vaEfrem Tombeni vanoti hurumende iri kushandisa mapurisa kuti ityidzire vagari.
Uye zvivachikuti havaiti protest zvinotaurwa nehurumende, vachikuti vanodeedzwa nemamwe mavillage head kumba kwachief. Saka zvaakutityisa kuti kumba kwachief kuenda kumba kwamambo zvaakusungisa muZimbabwe.
Asi mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati havasati vapirwa nyaya iyi nekudara havakwanisi kuti padivi ravo.
To be honest, you are the first person to tell me about that report. I'm not even aware. I'm not aware of that case.
Mhuri dzinoda kusvika zviuru zvitatu dzakatarisana nekudzingwa munzvimbo dzavo. Kambani yeJane Diary yakavambwa nemhuri yekwaCoet muna 2004 pamwe nemekambani yekuEurope yeSpear Capital ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi muJane Diary iyo yakatanga kushandira kuRedcliffe mudunhu reMidrands. Vakuru vakuru veJane Diary vanosanganisira vaAndrew Bradnick, vaNeva Coet, amai Cheryl Coet navaDale Archibald. Vakoetsi vanonzi murimi wechichena anowirirana zvikuru nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hurumende iri kuti kurima soda remombo kuchabatsira kusimudzira varimi mudunhu rechiredzi iro risinganyatsoonaya mvura. Sora reLucerne rinonzi rinomera zvakanaka munzvimbo dzakadai. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuTexas muno muAmerica, muzvare Zowi Chirenda, vave kubatsira vanasikana kumaruwa kwavanobva kwaseke nezvekushandisa pavanenge vachitevera kana kuti masanitary pads nezvimwe zvekushandisa muzvikoro. Muzvare Nyirenda vanoti vakange vari kuZimbabwe mwedzi wapera uko vakaita zvirongwa izvi vakatambirwa zvakanaka nevanhu sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Muzvare Chirinda mwana wegamba renyika uye murwiri werusununguko vaHarold Chirenda. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye naMuzvare Chirenda.
Programu yedu yatakanga tinayo yokutanga inonzi Donate a Pet Campaign inova programu yatinogara tichiita mwedzi wega wega patinenge tichibatsira vanasikana nemadzimai nemapedzi. Takaita zvekare programu inonzi Dzidzisa Mwanasikana. Sezvo organization yedu ichiita zvokutsigira vanasikana vari pakati pemakore 9 and 25 takaona zvakakodzera kuti tisumudzire vagire munharaunda medu yekwaSike nekuvaendesa kuchikoro tichivapa mabhuku zvinyoreso mapenzura nemarabha pamwe chete nemabhegi kutakurira mabhuku kuti vanhu vaende kuchikoro.
Muri kuona zvirongwa izvi zvichitambirwa sei pari zvino?
Urongwa uhu hwatinahwo sebumbiro revachirenda Center of Hope tiri kuona kuti huri kutambirwa zvati zvakanyanyisisa, nekuti patakatanga kuita chirongwa chekuenda munharaunda yekwaSike nekuti ndokwatinoshandira tiri, takaona huvepo hwevana kana huvepo hwevanhu vakauya kuzoungana hwakaramba huchiwedzera, zvinoreva kuti vanhu vari kuchigamuchira chirongwa chekubatsirwa munharaunda kana munyika yedu yeZimbabwe, nekuti zviri kuunza pundutso, zviri kuunza vandutso, ende zviri kuita kuti zvone community kana nharaunda yedu ienderere mberi ichichinja ichiita zvinhu zviri nani.
Shuwiro yenyu ndeyeyu?
Tiri kushuvira kuti vanhu vechidzimai, vanasikana vawanewo kumiririrwa kana kuzvimiririra munyika kana mukati menzvimbo yatinogara yakatikomberedza. Tinozira kuti tichikura vanakomana kazhinji ndo vaiendeswa pamberi zvichinzi ndivo vanasamusha, asi iye zvino izvi nokuona kuchinja kwaita nyika yedu kana zvinhu kuvandudzika kwazvaita, zvakuda kuenzaniswa kwevana kana kwevanhu munharaunda. Tiri kushuvira kuti dei zvaramba zvichienderera kumberi, vanhu varamba vachimira nesu tivake nyika yedu pamwe chete, tisimudzirane senyika yedu yeZimbabwe.
Zita resangano renyu rakabva papi?
Zita rebumbiro redu rekuti vachirenda Center of Hope rakabva pakuti ndiri mwana wechicherwi yehondo yerusununguko. Vanhu vababa vangu vakashaya mugore ra2014 vainzi Rhodes Elliot Chirenda vakaradzikwa pamuzinda weNational Heroes. Saka ndakaona sekubata kwavaiita nenyika yeZimbabwe nokuzvipira kwavanga vakaita kurwa hondo yerusununguko, ndakaona chiri chirangaridzo chakakosha chekuti ndirangarirewo mabasa avakaita mukati menyika yedu, ndienderere mberi nedzidziso yavakasiya vanedzidzisa seumwe womwanasikana wavo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuTexas muAmerica, muzvare Zoe Chirenda, vange vari parunhare kwakare kuTexas naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 229 kana kuti 17 vakabatwa nechirwere cheCovid-19, asi hapana munhu akafa, zvichireva kuti vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviru zvishanu nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 5,496. Vanhu vabaiwa nhomba vadarika mamiriyoni mana nezviru mazana mashanu kana kuti 4.5 million. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana kusvika muna chikunguru. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere ichi munyika, Dr. Agnes Mahomba, akatanga nekubvunza kuti vanokwanisa here kubaya nhomba huwandu huri kutarisirwa muna chikunguru.
Iyaya tinoti vaccination campaign blitse itakatanga musi wa 21 March gore rino 2022, takaona nhamba dzedu dzabva dzanyatsokwira zvakanaka chaizvo, dziri kungoramba dzichingokwira. Saka isi tirikungoramba takangomhanya nendima yedu iyoyo, takangotarisana netarget yematauro iyoyo, hatinyanyo kuswera tichishushikana kuti tichasvika here, tinongoziva kuti tikaramba takangoshinga tichiita zvatinofanirwa kuita, tozobvunzabvunza iyo tasvika nguva yacho iyo kuti taapapi, pane zvinhu zvinoda kuitwa here.
Vabaiwa nhomba kaviri vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu. Muri kufara here neuwandu?
Tiri kugutsikanawo kuti aiwa nhamba dzedu dziri kukwira zvakanaka chaizvo. Zvakare tinotozivawo kuti pane vazhinji varwara chirwere ichocho vasingapindi muchipatara. Ivo vanhu ivavo vatoo neimwe yatinoti immunity, zvichireva kuti vanhu vaane kaprotection vati wandei, asi donzo redu ndima yedu ndeyekuramba takangoshinga nendima iyoyo yekubayira vanhu kuti nhamba dzacho dzirambe dzichingokwira dzichienda mberi, ndokuti tinyatsokuvharidzira kurwara kwevanhu vakawanda muZimbabwe, ndokuti tivharidzire kuti vanhu vakawanda wasarwarise nechirwere ichocho wasashaiki maerano nechirwere ichocho.
Ndevapi vamurikurudzira kuti vanobaiwa nhomba kechitatu kana kuti yatingati booster iya?
Munhu wese anofanirwa kupuwa booster. Kana wakamboona nhomba yako yekutanga yechipiri, tiri kuti isu enda unobayirwa booster, enda unobayirwa nhomba yechitatu. Mavaccine doses acho tinawo, saka hapana zvekuti vanhu vangati kuti hapane vamwe vanhu vari kunzi vasabayiwa, kwete kwete hama neshamwari. Kana wapa danho rekuti ubayirwe nhomba yechitatu, enda unobayirwa nhomba
yechitatu. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSenegal vaMacky Sall vanoti vana vainge vachangozvarwa 11 vakafa nezuro mushure mekunge chipatara cheMaime Abdo Aziz Jaba mudunhu reTivaone chabatira moto. Zvinonzi moto uyu wakakonzerwa netambo dzemagetsi dzainge dzisina kugadzirwa zvakanaka. Russia inonzi iri kuenderera mberi ichirwisa matunhu ari kumabuda zuva kweUkraine. Dare reparamende reRussia rakavandudzawo mitemo wekuti vari muchiuto vaende pamudyandigere, zviri kuonekwa nevakawanda sekutenda kuti nyika iyi yarasikirwa nemauto akawanda muhondo iyi. America inotiwa haisi kuzodududza pachirango chekuti Russia ipiwe mukana wekubhadhara zvikwereti zvayo zvekunze. Russia inoti ichatanga kubhadhara zvikwereti zvayo nemari yayo yemarubles. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vekune dzimwe nyika vapeta musangano weWorld Economic Forum nhasi. Hurumende inoti yabudirira zvikuru pazvinangwa zvayo zvekuda kukwezva vemabhizimisi vekunze nekuumba ukama nedzimwe nyika. Asi vanopikisa vanoti vaMnangagwa vari kudzoka nenhava izere mhepo sezvo Zimbabwe isiri kuonekwa senyika yakagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi zvekuti pane vangade kutanga mabhizimisi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu uye nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti. Tatanga kunzwa kuna vaDzikiti.
Ndinofara zvikuru nekunge ndichitaura nezvemukuru wenyika avo vari kunyika yeSwitzerland Davos. Vari kuona maererano nezveupfumi hwenyika wedu vachitaura nemainvestors kuti mainvestors anga achiuya kuZimbabwe. Saka we are expecting those who were sitting on the fence on the first time who will now come on board towards Zizendi, Nika Iripo, in this order of 1971 and this order of 1972, Yashanangana is in 2030. We are expecting the PCT one now, but this is super on the Uyo Kunu Kwajiz, our transport sector. We are also talking of the business of red drug culture. Tingawa uye social equipment in mechanized.
Regai ndiku bate muromo vadzikiti kuti po vama guhu mkana.
Dai vaMnangagwa vaitungamira nyika ino se private company. Havaipedza mamillion emari pagore. Pazvina meeting zvisina pundutso, zvisina basa. Vachienda nezvaunga zvevanhu. Vanenge vachipiwa mari yematixpayers for nothing. Tikuona kuDavos ikoko kuti kune vanhu varungu vari kupfekedzwa mascarf vachinzi polisi kuratidza kuti munotsigira mutungamiri weZimbabwe. Zvinhu zvakadaro mahumbwa akadaro havaki nyika. Tinganyeperana tikadini, asi hapana kuri kuendwa nemamitings akaita ekuDavos. Mamitings aya mamitini evanhu vari serious nekuvaka nyika. Chinounza mainvestor munyika hakusikuenda kwavaMnangagwa kusvisa lino. Kuva neikonomi inomanejwa zvine nduravo. Kuva nenyika ine currency inoshanda kwete toilet paper ratinaro ipo. ratiri kutambidzana tichiti imari tichitizwa kuti haisi mari vari tiri mube ndiprofesa weekonomi nhema dzavari kunyitira vanhu kuti tinokutambirisa imari ivo vachidziva kuti vari kuvapa matisha voenda kudavos vanoudza vanhu chero vakaklima vakatii hakuna investa ari serious anoenda kuinvesta munyika isina karani saka vamunangagwa dai vanga vari mumwe munhu vaidzoka kumba togara pasi semhuri yezimbabwe kuti matambudziko aripo ese eikonomi tingaite sei kuti nyika yedu icheniswe iwe attractive kumainvestors pane kuti tinokore zvishoma zvatiinazvo izvozvo tonopedzera mundege nemumahotera zvipatara zvina mushonga marodhi yedu mota dziri kuparara nekuda kwamaportholes tichiti tiri kudaidza mainvesta mahumbi
muri kunzwa here vadzikiti zviri kutaurwa navamagowe
ano besides maimbochenja avainavo zvavo ndiri kunzwa zvavanga vachitaura but as a matter of fact zvavari kutaura izvozvo zvinotidatidza kuti there is no respect for the head of state. The role of the president of the country is to make sure that investors come to the country in order to attain a manifesto yeparty inenge ichitonga kana towards decision yegovernment inenge iripo. And Davos is the way it happens. And Dubai, recent Dubai Expo, is where it also happens.
Mune zviviri zvitatu here zvamunganongedzere kuti icho chakauya nekuda kwenzendo idzodzidzi.
But today, right, as we speak, the Chinese, Varu is the biggest film industry in Roma. As we speak right now, the Anglo-American Corporation, the Zimplaster, they've expanded the production hours in IT. Where we stand at table, these people need, the city my election.
What's the key? Rikaiwa gu, vama gu, vama bozo, kawotinzo.
Chinonzi investor chii investor haasi munhu anouya kuzotora upfumi hwenyika vakaita semaminerals achitora achienda nazvo kunyika yake pasina chaari kuuya nacho munyika investor chekutanga anouya nemari inopinda mufinancial system there is a why mabhengi edu asina mari kunyange arabhizeti hatina forex munyika ino inyaya yekuti vanhu vari kuuya muno havana chavari kuuya nacho vari kungouya nezvekuchera womora upfumi hwenyika vobuda nawo
tinoripota kuti we need to be patriotic about our own country and not be electionering every day and every week
tisingadi iyono bhondi not racho iwoo hauri dzidzikiso ukaripi honorikisa asi uda kurishovhera pahuro dzevana vezimbabwe
dzinyika dzese
muchivhara vadzikiti munotiwo kudini muchidimbu topo wavamaguru kana tovharawo
we are expecting kuti tiwane mari zvavo sezvafambirwa napresident kuenda kudavos nekuwana mainvestors achiuyawo broadening the cake of the economy and the participation of investors into the country.
Zvakanaka vadzikiti vamaguru vharaiwo zvenyu
nyika haiva kuine nhema tinotaurirana chokwadi shoko ranga ririnoti muchabva zvokwadi zvokwadi ndoine kusunungura kuenda kumamitini ese kunana davos chiina chichaunga chinongavaria kuva kutotsvama kuchera gomba riri kuuya nyika yezimbabwe.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguvu vange vari parunhare vari kwaMutare. Manzwawo zvekare kubva kunhengo yeZANU PF vaGilbert Tsikiti vari parunhare vari muHarare. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuti vanasikana vasati vasvika makore gumi nemasere vasanzi vabvuma kuita zvepabonde kana kuroodzwa. Tichakurukurawo nezvemabasa ari kuitwa nemadzimai kuzvisimudzira nekusimudzira vamwe kunyange zvinhu zvakaoma munyika. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kutuma mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 Maneru pamasaisai anoti 909 AM, 4930 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu mangwanani emuvhuro kusvika chishanu. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Thank you.
Lingali Chonanjani Zulugandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 26 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande.
Uhulumende njengababalisi simuphe isikhathi kufika u-1 Hlangula ukuthi alungisise udaba lokubhadala izisebenzi imali ethenga imali eyenza umsebenzi enelise ukuthenga ukudla lokunakakela imuli.
Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sebephe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo zeholo ngoba nxa engazange ayenze njalo bazakhalala umsebenzi.
Udubo olukhona kilo yikuthi abantu abasela themba lalo izimbona. Usakhumbula ukuthi abantu balahlekelwa zimali eziningi kakhulu mhla izimdola lichabalala laphana ngabo 2008.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ziveza imbono etshiyeneyo phezu kokuba ilizwe lisebenzise idola leMelika kumbe hatshi. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi sokumele eleZimbabwe lisebenzise ngonanzelelo kwezokwenjiwa ngoba amankampani alakho ukuhuquluza igolide lokunye okutholakala elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiphe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo zeholo. Zithi nxa kungela mpumela abayikhangeleleyo eholo kumali yeMelika, ababalisi sebethe bazakhalala umsebenzi belandela isisekelo sombuso esibapha lelo lungelo. Ngesikhathi esifanayo ukukhuphuka kwentengo yempahla kuqhubekela phambili isilinganiso salokhu sesimi kukhulu lamachumi amathathu phose lambili 131.7%. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iholo elitholwa ngababalisi okwamanje liphakathi kwamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili kusiya kunkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu, i-20,000 zimdollars usiya ku-35,000 zimdollars. Ngesikhathi sinye, ukukhuphuka kwentengo yempahla kuqhubekela phambili, isilinganiso salokhu sesime kukhulu lamachumi amathathu phose lambili, i-131.7%. Le mali ekhangelele ukugcina imuli yabantu abayisithupha ngenyanga Nkwenkwezi isifike kumadola alikhulu lenkulungwane ezimbili, i-120,000. Unkosikazi Thembekile Ncube, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ye-ATUZ eLupane, uthi sebelungele ukuthatha leli nyathelo nxa uhulumende engaguqulanga iholo labo.
Uhulumende njengababalisi simuphe isikhathi kufika u-1 Hlangula ukuthi alungisise udaba lokubhadala izisebenzi imali ethenga imali eyenza umsebenzi enelise ukuthenga ukudla lokunakakela imuli. Kungafika u-1 Hlangula uhulumende engagcwalisanga izithembiso lezi, ababalisi bazaxoxa nabatshengisele ukuhonana ngeholo elingasela 16.
Umnumzana Godwin Taberera osaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta uthi bazalandela isinqumo esizathathwa yinhlanganiso emele izisebenzi zonke zikahulumende e-Apex Council.
The Zimbabwe Teachers Association takes a position that is taken by the
country. Njenge Zimbabwe Teachers Association sizalandela isinqumo esizafakwa yinhlanganiso esimeleyo i-Apex Council. Siyananzela ukuthi kukhona okwenziwayo i-Apex Council, ngakho-ke impumela ezavela lapho yiyo esizayilandela.
Kusenjalo, inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ilobele umongameli Emerson Lambutso Mnangagwa incwadi izolo ngosuku kuthakazelelwa i-Africa Day. Okumunyethwe yincwadi le yikukhalaza ngeholo elingasathengi lutho ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla yonke, ikakhulu ukudla okubangwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Umnumzana Raymond Majongwe, unobhala jikelele walinhlanganiso, ukhuluma ngokumunyethwe yincwadi abayibhalele kumongameli.
The once respected
role model, the teacher, has now been reduced to a vandal.
Yikhosi sithi ezinye izisebenzi zikahulumeni ngeke zisincedise kuloko. Sesikhethe ukuqoqoda kumongameli silandela isisekelo sombuso ukuba umongameli nguye ongakhangela udaba lwethu.
Ngesikhathi esifanayo, inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency ikhiphe umbiko otshengisa ukuba isilinganiso sokukhuphuka kwempahla ngenyanga kaNkwenkwezi sesilikhulu lamatshumi amathathu phoselambili, i-131.7%, sisuka kumatshumi ayisitshiyagalolunye lasithupha, i-96.4%. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, i-NUST, ukhuluma ngembangela ezidala ukukhuphuka kwentengo yempahla.
Nxa kukhuphuka laphana isisindo semali yamanye amazwe, abathengisayo abala linye icebo ngaphandle kokuthi labo bakhuphule intengo abathengisa ngayo impahla. Ngakho kungakhuphula intengo yamafutha, abathengisayo labo babisela ngokukhuphula intengo yempahla abazithengisayo. Kuke kwakhuphula njalo inani lemali edintiwe elizweni lakithi esingathi yi-money supply. Kuthi kathesi yikho khona sibone obubi bokukhweza kwemali laphana kwenziwayo okukhangelelwe ngabantu. Yikho okunye okufuqayo ukukhwela kwentengo.
Uqhubekela phambili uDlamini esithi ukuze intengo zingaqhubeki zikhuphuka, uhulumende kufanele azimisele ukubopha abantu abayibo ababambe umkambo omnyama ngoba bengabantu abaziwayo. Isikhulumeli sogatsha lezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuphendula imibuzo wedlulisela kugatsha lwezisebenzi zikahulumende. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende uMnumzana Paul Mavima layo yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbiko othunyelwe ngumakhale ekhukhwini enkundleni yeWhatsApp. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi yezicubungula ezomnotho ziveza imbono etshiyeneyo phezu kokuba ilizwe lisebenzise na idola leMelika kumbe hatshi. Abaphikisayo bathi lanxa kuyilo eselilula ukusetshenziswa ngumuntu wonke elizweni, idola kayisilo elilungele intuthuko yomnotho welizwe, besithi okudingakalayo yikuziphatha okuhle kwenhlangothi zonke zomnotho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama isethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni wengxoxo mpikiswano yokuhlaziya ukuthi kusetshenziswe yiphi imali elizweni, eyeMelika loba eyeZimbabwe. Owe the big debate, is dollarization the best way to curb the current financial problems? Lumhlangano uqoqwe ngabomsakazo kamabonakude weHeart and Soul oyingxenye yamankampani yeAlpha Media Holdings. Omunye wabangene lumhlangano ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Persistence Ellison Gwanyanya uqinisa lokuthi kumele ilizwe lisebenzise idola leZimbabwe.
Yes, I know dollarization is a popular strategy, but not necessarily the effective strategy.
Ngiyazi ukuba udaba lokusebenza kwedola leMelika kuyikhona okufunwa ngabantu, kodwa kayisiyo ndlela esebenzayo. Wonke amazwe asebenzisa imali yakho yeMelika agcina esedinga zonke izindlela zokuphuma kulokho, okuyindlela esesihamba lathi thina njengelizwe.
Eyinye njalo ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshela uthi isimo ilizwe elikiso yiso esesisenza abantu bakhankasele ukusetshenziswa kwedola leMelika bengafuni elelizweni.
Izimdola
udubo olukhona kilo ukuthi abantu abasela themba lalo izimtona. Usakhumbula ukuthi abantu balahlekelwa zimali eziningi kakhulu mhla izimdola lithabalala laphana ngabo 2008. Labuya njalo ngo-2015 liyi-bond note baze bathi ngo-2019 seli-equal to $1. Abantu balahlekelwa futhi izimali zabo.
Ukuchera uthi lokhu kungoba uZulu akasela themba le mali yelizwe lakhe.
Okokuqala kumele sibe ne-confidence sibili kuzimdola singakalilethi. Owesibili ngibona njengani silokhe sifuna ukuthi sithenge okuningi phandle kwelizwe. Kumele sibe le-export base elikhulu kakhulu, kumele sivuse i-industry yethu.
Isakhamuzi semzini we-Country Park koBulawayo, umnumzana Phineas Phiri, laye upha umbono wakhe ngalolu daba olusegudwini.
Kona ekhathini eziningi kuba kuhle ukuthi ilizwe lisebenzise imali yalo, njengangathesi ukusebenza lapha kwele Zimbabwe ukuthi kusebenziswe i-US dollar kuzayenza ukuthi ku-create ukuthi ama-imports abe more than ama-exports. Lokho kusuka kubisela emuva indaba ze-economy.
Esinye njalo isakhamuzi sedolobheni leHarare, umnumzana Zibusiso Nyoni, uthi kumele lisetshenziswe ngokugcweleyo idola lakwele Melika elizweni.
Mina ngombono wami idola leMelika alimelanga lisuswe, kumele kube yilo elisebenzayo, ngoba amabhizinisi amaningi aphila ngalo, akwazi ukuthenga izinto ngaphandle kwelizwe ngalo lona lelo dola. Ibhondi alisizi ngalutho, alithengi lutho ngaphandle kwelizwe. And kunini bezama ukulisusa lelo dola besehluleka, bengala plan yokuthi lingasuka, benze njani ke? Hayi, idola mele lihlale likhona.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguja, emele uhulumende, ukhankasela ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe, esithi kuyiyona ndlela engasiza ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokumele leZimbabwe lisebenze ngonanzelelo kwezokwenjiwa, ngoba amankampani alakho ukuhuquluza igolide lamanye amatshe aligugu. Wethule lokhu ngesikhathi ekhuluma lezizalwane zakwele Zimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa obesenhlanganweni we-World Economic Forum kwele-Switzerland utshele izizalwane zakwele-Zimbabwe eZurich lamhla ukuba kuqakathekile kakhulu ukuthi ilizwe lincedakale kulokhu okwenjiwayo. Ngakho-ke uthi kumele kwenjiwe igolide lokunye ngemfanelo.
Either you have the global capital, competencies, technology to extract the mineral and beneficiate it, and benefit the country. Or you allow foreign companies and so on to come and exploit your resources and they give you peanuts.
Ongene umhlangano lo ubabusi Ngwenya ohlala eGeneva uthi banengi abadabuka eZimbabwe abangene emhlanganweni lo.
Umhlangano organizwe i-mission ye Zimbabwe to the UN. So ambassador ohlanganisa abantu eZurich and they were to message to everyone ose Switzerland. Kulabantu ababuyileyo abavelele Poland, kulabantu ababuyileyo abavele UK, labanye abavelele Germany, ukonke ukuzobona upresident ukuthi baxoxisane ngendaba concerna ama diasporans. Indaba ezikhulunyiweyo bezing about ama passport izithupha namalayini kunye le mining lezemfundo ukuthi bangancedisa njani ukuze sakhilizwe sihlangene sonke, lokuthi yona uhulumende ule lama project bani akhona afakiweyo ukuze ancedise abantu.
Ungwenya uphinde wathi
ezinye zezinto ezikhuliniweyo ngeze banking ukuthi kulama challenge ngenxa ye yama sanction.
Umnumzana Angiston Sibanda, umqondisi wenkampani ye Green Africa Technologies uthi kuqhathekile okukhulunywa ngumnangagwa.
Isikhathi sonke lesivele ilizwe kalitholi okuya ngaphi kangako kwelezenjiwayo, lokhu sithatha ama minerals ethu siwakhipha siwahambisa kwamanye amazwe in raw form. I-platinum yethu ihamba injalo, o-chrome bethu bahamba benjalo, igolide lethu lihamba linjalo, ama-diamonds ethu ahamba enjalo. So nxa singayekela ukulimuka sizabe lokhu sisebenza sisimba sinothisa amanye amazwe. Kanti kube kuqakathekile ukuthi senze lokho sikuthi i-value addition, masihambisa kwamanye amazwe sihambise ama-finished products.
Abanye abadabuka eZimbabwe bayathandabuza ukuba eleZimbabwe lizakwenelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuba betshale imali yabo elizweni leli ngenxa yesimo esibi somnotho njalo le mithetho eminingi engaqedakaliyo. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje uhlelo wasihluzeni bomama sikhangela udaba lwesinqumo esithethwe ngumthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court sokwengezelela iminyaka evunyelwa abasakhulayo ukuthi baye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasithiyagalombili 18. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Salvador Ramos ubulele abantwana besikolo abafika phose amakhemi amabili 19 lababalisi ababili. Kubikwa ukuba wethula umbiko wokuthi kuzesiyahlasela isikolo se-Rope Elementary School eTexas kule Melika. Usiba lukhulu wesabelo lesi umnumzana Greg Abbott uthi uSalvador wehluleka ukuphutha izifundo zakhe. Kulabanye bezindaba ababika ukuba uSalvador wake wathwala okubonakala engani ngumbhobho, wenza engani udubula imota emigwaqweni njalo wake watshaya ezinye imota ngamakanda. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi izijeziso zenotho ezaphakelwa eleRussia zithwalise nzima amazwe athuthukayo lamanye emhlabeni wonke ejikelele. URamaphosa uthi umbuthano wezwekazi le-Africa we-African Union ufisa ukuba inkokheli yakwele-Russia nele-Ukraine ikhulumisane umlotha. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwele-Russia uMnumzana Vladimir Putin usevumele abadabuka kwele-Ukraine abaningi ukuba bethole incwadi eziveza ukuba sebengabe-Russia. Lokhu kwenzakala emadolobheni aphansi kwele-Russia agoqela iKherson namanye. Kuqhubekela phambili impi khonangale kwele-Ukraine.
Ukuya emhlanganweni wokuhuga osomabhizimusi ukuthi bazesungula amabhizimusi oweDavos World Economic Forum sokudale inkulumo. Abanye besithi lokhu yikudlalisa imali nje kuphela ngoba izithelo zalomhlangano zingakaze zibonakale. Umuntu ngamunye uhlawula imali ngamadola elemelika afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili, $19,000, yena umnangagwa ebikwa ehambela abantu abedlula ikhulu. Kuthi njalo, umnangagwa ubikwa ehambe ngendizamchina yokweboleka ehlawulwa imali engamadola zinkulungwane ezingamachumi amathathu, $30,000 umuntu ngamunye, ngahola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jesus Manampofu endawonye locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Sibona kuyimizamo emihle singakhohlwa phela ukuthi ama-platform anjengabo World Economic Forum nama-platform okuhlangana khona inkokheli zamazwe amaningi futhi kulapho okutholakala khona ngisho labosomabhizinisi abanye ababe belande imihlangano leyo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi elizwe elinjengele Zimbabwe ekade seliqhubeke iminyaka engamathumi amabili ngaphansi kwezithetho zelinotho li-isolate esilungu azame imizamo yokuthi abonane nabanye mhlawumbe bangagcina khona ngale behlangana bakhulumisane bazwisisane kube lesisombululo kuyiwa phambili.
Wena-ke baba Mpofu ubona njani uhambo lukamongameli? Sizwa abanye besithi ukuchitha imali nje kuphela.
Baba masikhangele isimo selizwe lakithi leli engangibona ngathi kungaba ukuchitha imali ngoba uMgabe uhamba ama-meetings amaningi New York lapha nalapha ayikho into yaphumayo enye into uhamba kwalaba abakhokheli banjabo uMgabe lawo mnankagwa. So ungathi kuthiwa nje umuntu uyamangisa iredio kuthiwe upresident welizwe elithile bewukhona kodwa yini ebuyayo after that ebuye lilizwe kungaba yi-engagement kungaba yini enziwayo kodwa-ke akukho sokuthe kwabonakala ukuthi okay uhambile kwanisa ukuthi sithole ama-business kumele abuye azobona isimo sekhaya kwayekhuma investment kwenza into ezinyane zana yinto nje ezichitha imali bathatha indiza indege zokuqhatha ezokucela ezokuboleka ezidulayo athatha abantu abayi-100 bayamelusa khona ngale batshona bejame kumakhorido belindile belalele kungenanto abayenzayo yena uha kungene phakathi wahlala nje ulalela abantu abakhulumayo asiziboni izithelo zemihlangano le abayingenayo every year kwesikhathi every month bangena ama-meetings but ama-fruits angikhona asiwaboni njengelizwe ilizwe liyaphansi more i-economy yawa
ye nanto udaba Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho?
Hayi ngiyamuzwa baba Mpofu ama ulembono engizwayo ebalekile kodwa ke akuthola baba Mpofu kufana lokuthi ubaba angahamba ezingela namhla abuye engajimbanga sokuthiwa ubaba kahle kahlale phansi uyehluleka ngoba lapha engaphuma ubuye engajimbanga lutho indoda kayenzi njalo kodwa ke siphinde sikhumbule futhi ukuthi ama ukuground mhlawumbe esikhathini ngathi uyehluleka ukulandelela izinto akule mhlangano for example ke ngithi mina eBelarus sibonile amabhasi sithi labazuku khona abantu bayagada amabhasi atholakala ngemva kokuhamba kukamnankagwa kwaze wagcina sesiyeBelarus kulento ezinye ezibambekalayo into engizwisiwe engiyaziyo yokuthi inkinga ekhona yokuthi kabakhulumi khathani sokunyaka kulamanye abantu ababhizi abesabonayo ama-russian ababuyayo besenza ama-exploration besenza into ezinjalo nasezibona ngangani zakuthiwa yimphumela yemihlangano yona leyi abayilandayo futhi uhambe lo-minister of finance ohambe wahlangana umphilisi ayabehlangana kuma-side meeting nama-business people khonokho uba umpofa kutho ayisizo zonke izinto imihlangano engenwayo eDavos ekhe ekhithwayo kumidiya kule minye yenzakalayo ngapha langapha ika imali experience kubhizinis imihlangano enjalo yaleyenziwa kumasayidi yiyo ele-impact kakhulu ngoba yikho abantu abanelisa khona ukuthi ba-exchange ama-contact balandelele okudlula ama-formal meetings. So even uhamba kuba yi-end meeting kuma yi-end meeting siyake sibone ukuthi kulama-parallel meetings ayenziwayo wona lawa lama-parallel meetings ayenziwa emhlanganweni yana yiwo ajwayele ukuba le mphumela ngoba liyabe ingeja one on one. Ngiphinde ngivumeke ukuthini angaze ayenzeni umnankagwa abhode kuzaba nesistigma sokuthi iZimbabwe kuthiwa amazwe angasentshonalanga ayifaka izetho zenodo sokuba nzima ukuthi abanye abasomabhizinisi babuye eZimbabwe ngenxa yezithetho zenodo lezi kodwa kakutho ukuthi yena uyabe engazamanga uyabe zamile kodwa ngoba vele kule zithetho zenodo ezavela zaba khona kuba nzima kukuthi sibone kuthiwa lolutho olunye olubambekayo njengo
Baba Mpofu nanto ke udaba wena uthi
ngiyamuzwa ubaba Sibanda baba minengi iminyaka kuliwa kuma meetings kuqala uMgabe emuva lehambe siya kuma meetings ilizwe the moment siya kuma meeting ilizwe lisiya phansi more kwaze kwasho ukuthi azaphume kwangena umnankagwa na uyahamba afika lale lokhu kukhulunywayo uhluphe esinalo laphana i-environment esinayo eZimbabwe it's not good kuma-businessmen ukuthi babe bazoinvest ekhaya laphana ngoba singabuyela njengoba bekhuluma ngama-sanctions sizithita kulama-sanctions ama-sanctions leyo abiswa yini ama-sanctions lawo marethwo bona laba abathi kulama-sanctions ababonayo aye ngama-sanctions ayefakelwe uMgabe lezanu p f yakhe ngemva kokwephula ilungelo loluntu okay kwaba le new dispensation male iyi-new dispensation ngeqiniso ingasiyo new dispensation ngegama okwehle ukuthi i-convince lawo mazwe ayefake ama-sanctions ukuthi okay lwana umuntu wayemosha izinto laphana akasekho sesingabantu abatsha sina sifuna ukusebenza lani yini esilawo mnankagwa ungene ngo-2017 namhla siku-2022 5 years esembusweni sesiphosa ukuthi wa 5 years okwehlileyo ukuthi nge 5 years yezi aconfise lawo mazi omhlaba ukuthi hayi umbuso osuthintshile ngani akhombise ngezenzo zakhe lemisebenzi yakhe ukuthi hayi sengumuntu omutha kuyini.
Alo-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu olandela ezombusazwe ubexoxa endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese Washington.
Umoya uthi bathole inqwama yamaphepha alotshwe yilabo abadinga umsebenzi wokuqeqesha iqembu layo lendazi njalo sekuseduze ukuba batsho ukuba ngubani ozathatha leso sikhundla.
Baningi kakhulu abaqeqeshi abafuna ukuya bezoqeqesha ngayo lendazi. Abanye ngesike sabalabo lapha, abanye ngabaqalayo, kodwa iningi labo siba lapha eZimbabwe. Silethemba lokubana umdlalo nalo siwulanda ngomgqibelo owezeGC Caribbean, umdlalo wokugcina ukubana sidlale nge-interim setup. Sikhangelele ukuthi umdlalo ozayo esizawudlalela emagumeni le-Harare City sezisinayo umqeqeshi o-substantive.
UJoel Luphahla nguye osele ezibambe esidukwini ngemva kokuxotshwa kukaMandla Mpofu njalo uthi ukhangelele ukuba bazathatha yonke yomithathu imiklomelo ngomgqibelo.
Yonke nje ngihamba ngihlabula nakhe and ngikhangelele ukuthi not ukuthi ngibenisithize PC but siyalikho khona ngale lawo bazahla abazisoze singezi 3 points emkanelothi nabo kuyabe kunzima but ngesengibonge i-training ngiletemba ukuthi abafana bazayo and abayenze nje.
Imvimbi yeqembu layo lendazi uPeter Mudiwa naye uthi amalungiselelo omdlalo wangempela viki ahambe kuhle kakhulu.
Into esitshene ngayo kufanele sihlale ngayo so far so good into i-training alright. Wonke umuntu focusing doing my job ngendlela esitshene ngayo kufanele sihlale ngayo and for coach Mandla fanele simdlalile.
Kweminye imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizadibana lele wawa ngasesakuva. Iqembu le-Harare City lizadlala lele Bulawayo City ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele Yada ngaseluveve. Iqembu le-FC Platinum lizancikilana lele Triangle ngasemandaba kuthi elengezi Platinum Stars lizadibana lele Manyika Diamonds ngase-Powerpump. Ngesonto iqembu le-Tennis lizamukela ele Cranbourne Bullets ngasesakuva. Iqembu le-Dynamos lizadlala lele Rentals ngase-National Sports Stadium. Kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizadibana lele Cape United ngaseluveve. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Ube siphake lapho udaba lokubana isiphathamandla seqembu lenguqu ele Highlanders uRonald Moyo uthi akusensuku zatshwala bengethulanga umqeqeshi omutsha ozathatha isikhundla esithiwe nguMandla Mpofu. NgamaNdebele ingoma kanja ziyamluma isigqibela ke uhlelo lothulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba ebesilazo. abenhlanganiso yababalisi abeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sebephe uhulumende iviki eyodwa ukuba akhangele izikhalazo zabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.